This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino iStudio 7, nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC.
Le iStudio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha eVoice of America eseWashington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikumi 4, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
FDC ndiyo ibato chete ranyatsokutanga kugadzirira election ya 2018. Pari zvino tiri kuita marestructuring.
MDC inoti ine urongwa hwekuita sarudzo dzemaprimary elections dzesarudzo dza 2018 gore rino.
Zviri kufamba zvakanaka zvokuti de. Handisi kumbowana any problem. Takagara navo vari vanhu veprovinsi yemidlenzi tikataura navo.
Vajora Mugumbo vanoti urongwa hwavo hwekupedza hondo iri muMidlands province mubato reZANU PF uri kufamba zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reMDCT rinoti rine urongwa hwekuita sarudzo dzemaprimary elections adzo gore rino rakatarisira sarudzo dzenyika dzemuna 2018. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru webato iri vaDouglas Ngonzora.
Ichokwadi, MDC ndiyo bato chete ranyatsokutanga kugadzirira election ya 2018. Pari zvino tiri kuita marestructuring. Kuti madistricts nemawards edu ange akakwana nemabranches edu ange akakwana pakare, tobva takurumidza kuita maprimary elections edu kana kuti sarudzo dzatichaita dzevachatimiririra kuparlamendi, kumacouncils nekusenate. Tiri kuda kuti tinge tapedza zvinhu izvi mukupera kwegore rino kuitira kuti patinotanga 2017 taakungoenda takatarisa nyaya yekuti macandidates edu awane mukana wekuti anyatsokambena. Saka tiri kukurumidza kuita maprimary elections edu. Ndofunga kana veorganizing department vakazvikwanisa, zvichakwanisa kuitika kupera kwegore rino risati rapera.
Saka pari zvino muri kuita sei kugadzirira kuita maprimary?
Pari zvino tiri munhengo yega yega yeMDC inofanira kunge iine kadhi romusangano weMDC. Kadhi nyowani ratinoti electronic card. Kana munhu asina kadhi iroro anofanira kuenda kunoona district chairman wake kana pari pa district, kana ward chairman wake kana kari pa ward, kana ward organizing secretary, obvunza kuti makadhi anowawana sei. Kwakupiwa kadhi, munhu wese anofanira kunge aine kadhi, nokuti tichashandisa makadhi iwaya pakuvhota nekuvhoterwa pamaprimary elections. Munhu chete anokwanisa kuvhota pamaprimary elections anofanira kunge aine kadhi remusangano wedu, ndiko kuti tizive kuti munhu uyu imemba yomusangano wedu. Saka tiri kukurudzira veruzhinji nenhengo dzeMDC nevanyowani vanga vasiri veMDC vaakuda kuita veMDC kuti vatenge makadhi avo.
VaDouglas Monzora ndivo munyori mukuru weMDCT vanga vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu uye vari nhengo yepolitibhiro yeZANU PF, Vajora Mugumbo avo vakasarudzwa nebato ravo kuti vaite mutongi gava pakugadzirisa makakatanwa ari Midlands Province vanoti zvinhu zviri kuratidza kugadzikana. Vagumbo vakanzi vaende kuMidlands mushure mekunetsana kunotyisa kunonzi kwainge kwoita vanhu vainzi vaitsigira vaEmerson Mnangagwa, vanhu vamutevedzeri wemutungamiri wenyika, vachinetsana nevamwe vanozikanwa nekuti Generation 40 avanonzi vanotsigirana namai Grace Mugabe. Kuti tinzwe zvizhinji nezviri kuitwa navagumbo, tavabvunza kuti urongwa hwavo hwamira sei.
Yes, ndakapiwa basa ndichinaro rokugadzirisa zvinhu kuMidlands. Hapana nyaya dzinonetsa kuMidlands Province. Midlands Province iprovinsi inozikanwa yakasimba zvikurusa munyaya dzokusapota ZANU-PF nokutsigira vaMugabe sapresident. Asi nyaya dziripo ndedzokuti pese pese panogara vanhu vanopesana pesana munyaya dzezvigaro umu namashandiro avanenge vachiita. Nokudaro patakaita isusu atingati machanges edu eleadership pakasiyana siyana pakaita kupe sana pamusoro pokupa vanhu vachikwikwidzana pamusoro pezvigaro. Izvi tinofara nazvo izvozvo nokuti vanhu kana vachikwikwidzana vanokwikwidzana pane chavanoda. Saka kwakuchingova kukwikwidzana kwevana vadiki pamusoro pezvigaro zvavanenge vainazvo pesera vachitukana vachipopotedzana. Saka kana padaro panenge pakuda baba kuti vati kune vana vangu aiwa tarisai the bigger picture, regerai kutukanirana zvisina nebasa rese, tarisai mberi mutarisi musangano wenyu. Saka zviri kufamba zvakanaka zvokuti de handisi kumbowana any problem. Ndakagara navo vari vanhu veprovinsi yeMidlands ndikataura navo. Saka tiri kugadziridza, ndichange ndichipa ripoti yangu kupolitibhiro yokuratidza kuti musangano muMidlands weZANU-PF mutserendende chaiwo.
Muri kutarisira kudzokera rini kupolitibhiro?
Politibhiro yedu inosangana kamwe pamwedzi. Saka mwedzi watinotanga muna June ndinenge ndichida kunopa ripoti yeprogress yandiri kuita. Asi ndicharamba ndiripo nokuti ndakanzi ndimbogarapo for 3 months. Saka ndicharamba ndichimboyananisa. Kana uchinge wanga uchida kufundisa mwana kufamba, haungoti kana angokwanisa kumurudza nhano imwe chete womusiya.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu uye vari nhengo yepolitibhiro yeZANU-PF vaJoram Gumbo vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruva, tiri kuita hurukuro navaonius Musvibe, mugari wekutokwe kushurugwi South. Tiri kuvabvunza nezvemamiriro akaita zvinhu munharaunda yavo.
Munharaunda yedu yatigere ino vaZulu makati omei, kubva mune zvekufambisa izvi kusvika kuna icho chikafu icho chichi, rotova dambudziko chairo. Zvokuti iyo hurumende yedu kubatsira iri kubatsira hayo neapo, asi ndikubatsirawo chemberi dzayo idzi.
Panyaya yamataura yezvekufambisa iyi zviri kufamba sei chaizvo?
Vanhu vari kufamba nzendo refu vaZulu, zvokuti vanhu vari kufamba makilomita anosvikawo kuma23 kuti vawane transport yekuti vaende kutown.
Chikonzero chei?
Chikonzero ndechekuti migwagwa yachona haina kumira zvakanaka.
Ko, tichitarisawo imwe nyaya yamasimudza yechikafu iyi, zvinhu zvakamira sei?
Kune zvechikafu munda vaZulu chokwadi chiripo nechekuti hamuna.
Munowanzorima chii?
Kunokwi sinowanzokurima chibage, mhunga nefodya.
Saka imi makurarama sei? Mune zvimwewo here zvemumagadheni zvamuri kudya?
Pane zvinhu zvemumagadheni hakuna vaZulu, nokuti chando chiri kunoku hacho zvimatomatisi zvataitomboraramawo nazvo zvakatorohwa nechando.
Ndo kwakaita snow here uko chando chakadonha ichi?
Ndokwakaita chando chiya baba.
Chati chamboonika here munharaunda yenyu chando ichi?
Chando ichi hachina akambochiona makore apfuura.
Asi chakakonzera matambudziko makukutu chaiwo?
Makukutu bhinzi. Isu tachirarama nemagadheni, matomatisi akarohwa nechando, miti yacho yakarohwa nechando zvefuti.
VaOnius Musvibe, mugari wekutokwe kushurugi South, vanga vari parunare kushurugi kwakare.
We love y'all. Saverio. Yeah. Tete Precious. Now we're Chief G. My Instagram. Yeah, man. Nafaza my sister. Nafaza munu wese ma shita. Doro tandira basita faza variba zita faza gana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndino itwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer, Fada. Makaterra Studio 7. Waya waya.
Muza waya waya. Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuna Mavelas Muhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Linda Masarira vesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance, avo vakabatana nemamwe masangano anoti iwo Zimbabwe Activist Alliance nevamwewo muchirongwa chavari kuti icho Occupy Africa Unity Square, apo vari kugara muAfrica Unity Square vachiratidza kusafara kwavo nezviri kuitika munyika. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare Masarira.
Tinotenda makadi Zimbabwe. Pari zvino tiri kugara muAfrica Unity Square. Chakatiita kuti tiuye kuzogara muno inyaya yekuti kurarama chaiko kwava kurema. Tikatarira mararamiro ari kuita vanhu vemuno muZimbabwe akarema. Hamuna mabasa, muzvipatara hamuna mishonga, kumabhanga hakuna mari, vabereki vazhinji vakatadza kubhadharira vana vavo mari dzekuti vanyore maexams gore rino. Mudzimba dzavanogara vari kudzingwa nekutadza kubhadhara rendi. Zvino zvacho zviri kuitika mukati menyika ino zvakawandisa, asi tinoona kuti hurumende yedu haisi kana kuda kutomborangarira kuti mune zvinhu zvakadai mukati menyika ino.
Chii chakaita kuti mufunge kuti muwanikwe muchiita izvozvi zvokuenda kunogara muAfrica Unity Square?
Munoona patakasangana kuti tigosvika pakuti tigare kudai matambudziko atanditarisana nawo muupenyu hwatiri kuraramawo nesu, asi tinotadza zvakare kuti nesuwo tiri vamiriri vevanhu. Asi nemamiriro aita nyika tinotadza kubhadhara school fees chaivi. Zvinoti vana vakatonzigarai kumba, vana vakagara kumba. Wazvifundo saka ndikaramba ndakagara kumba, ndikaramba ndakanyarara, ndiri kugadzirisa upenyu hwevana vangu here? Chimwe chakanyanya kundiita inini kuti ndigare murodhi, vamwe ndichitotaurawo navo ndichisheya navo matambudziko angu, vakauyawo vachitotaurawo avo. Pakusanganisa matambudziko aya ndopatakadzi, saka tikaramba takanyarara. Chikuvaka here kana kuputsa upenyu hwevana vatakabereka?
Mune vana vangani vasiri kuenda kuchikoro pari zvino?
Vatatu.
Vane makore api neapi?
14, 8, and 7.
Semunhu wechidzimai hamutyi here kurara panze, uyezve tichiona kuti mazuva ano kuri kutonhora, uyezve takaona mumwe murwiri werusununguko itaidza mara achitsakatika mushure mekunge agara panzvimbo iyoyi yamuri kugara?
Hatisi kutya, nekuti mararamiro atiri kuita kangofanana nevanhu vakafa kare, nekuti hatichesina hope yefuture. Mabasa hatina, chekuita hapana. Hatingaite nyika yemavhenda tose, nekuti pachazoshaya anotengesera umwe kana kuti anotenga kune mumwe. Saka isusu tiri kuedza kuratidzira kune hurumende muno muZimbabwe kuti taneta, uye hatichesina chekuraramira. Asi ivo vachirarama upenyu hwakatsetseka, vachiswera vari mafura mhepo nemunyika dzakasiyana siyana, kana kuri kurapwa chaiko, havatopindi muzvipatara zvemuno nekuti hazvina mishonga, hazvina majekiseni nezvakadaro daro. Pari zvino kukarwara ukaenda kuchipatara hauna mari yacho yekutoti urapwe. Muchipatara macho hamuna mishonga, une kwatongova mutoro wega wega. Mukada kuongorora muzvipatara zvizhinji kana mafamasi, mifedhipini yeBP chai yakutoshaika, nekuti ruzhinji rwevagari vemuno muZimbabwe vava kurwara nehypertension.
Tinoonazve kuti inguva yekutonhora. Muri kuzvigona sei zuva nezuva kuti muuye ipapo muchiratidza kunyunyuta kwenyu, uyezve mamboona makurukota auya here achitaura nemi pamusoro pezvinyunyuto zvenyu?
Tiri kutogara muno, hatibude kana hurumende yemuno isati yaadhiresa maissues atinawo. Tanga tiri kutonyora petition yatoda kuendesa kune mutungamiriri wenyika, parliamendi, senati nemaminista ose, tichihighlighta maissues aiita kuti tigare muno. Tiri kuda kuti vatipindure kuti vachazviadhiresa sei. Kana vasingakwanisi kuti vagadzirise nyunyuto dzatinadzo mupetition medu imomo, tinongotongonyora zvakadaro kuti zvisanambosudurukawo kuye vanokwanisa kugadzirisa nyika ino yavakakanganisa yavasvitsa pairi. Pari zvino mapurisa vanouya nguva dzino nedzino. Takavaona musi wechishanu vakauya vakazama kutityisidzira zvikandibudai muno. Tikavabvunza kuti mutemo upi wamuruda kutibudisa nawo muno, vakatadza kutipindura. Tikanzi isu tatumwawo. Tikati aiwa, udza yakutumai kuti aite sei, auye kuzotaura nesu. Saka vakazosuduruka patakatiri vakataura pafoni. Vakomana vavo vemabaton stikaya vakamira pedo nesu, takazongoona mukuru wacho akuvashedza.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Linda Masarira vesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda zvikuru Marvelous.
Atlas School chirongwa chinotora vanhu vanobva kuma developing countries seriously. Atlas Co inotora vanhu kubva kuAfrica, kuAsia nekuna nyika dzakaita sana Russia.
Mangwana muchirongwa chedu cheYouth Forum tine hurukuro nava Anesu Masube avo vari kushanda neAtlas Co muno muWashington DC. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheYouth Forum mangwana. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu, Our Lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko ari kusangana nevamwe vadzidzi pamwe nevadzidzisi vekune chimwe chikoro chiri mudunhu remwenezi kumasvingo. Chikoro ichi chakavakwa munguva yakagariswa vanhu patsva mugore ra 2002 chiri cheuswa nemapango, asi kusvikana nhasi hapana zvati zvaitwa. Muhurukuro yedu tine mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano revashandi reZCTU vaGideon Shoko, avo vanobva mudunhu iroro. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaShoko.
Ya, mazita Jonga.
VaShoko, takaona muchitisvitsa mifananidzo yechimwe chikoro chiri kumwenezi. Mungatitaurira pamusoro pechikoro ichi?
Hachisi chimwe chikoro chazvakawanda, ndovimba zvinenge 7 zvikoro zvacho zvakaita saizvozvo. Saka chiya chinongova chatakasvika pachiri tikakwanisa kutora mifananidzo. Saka zvakawanda kuyera iyoyo. Inini sekuziva kwamunoita ndakabereka umwenezi, ndokwandakakurira. Zviripo izvozvi zvandakakutaridzai zvakavakwa from 2000 zvevanhu vaya vakabva mumareserva vachipinda mumapurasi. Saka area iya yose ine zvikoro zvakadaro zvinonzwisa tsitsi, zvekuti maticha acho hameno kuti vanogara pai. Vanongogarawo muzvimba zvakaita saizvo zviya youth. Find say vamwe vana vanotongodzidza vakagara pasi, vamwe vanenge vakatongo isawo matombo zvataita kudhara zviya. Isusu pataiita sabhei tainyora pasika kana ivo vari kuita izvozvo. Zvinosiririsa kuti iko vanhu vakavaisa ikoko iye zvino havasi kuda kugadzira nzvimbo yacho kuti ibudirire. Kana chekunyorera chaicho chaigubva ndefa, haungariise pahoro yacho kana kuti pamudhuri pacho.
Icho chikoro chamakatiratidza mufananidzo chinonzi?
Chinonzi Makugwe.
Makakwanisa here kuziva kuti pane vana vakawanda zvakadii pamwewo nevarayiridzi kuti vakawanda zvakadii?
Vanodarika 200 vana varipo. Varayiridzi vanodarika 7 pachikoro icho chiya chandaka kutaridza mifananidzo. Panga pachitova nequiz competition yavanga vachiita zvikoro zvakasiyana siyana. Zvakauya ipo paya pachikoro icho chiya kuzoita quiz pachikoro icho chiya. Saka kwandiri zvaitobvundisa kuti kochiiko ichochi.
Vagari vari kukundikanawo here kuunganidza mari kuti vakwanise kuvakirawo vana vavo chikoro chinotarisika?
Hamungatauri nevagari kano, munoshaya kuti vagari vanhu vasingasenzi. Mombe havana, zvipfuyo havana, iye zvinoiti zvatoita wesi nemusha yeningirikiri yedraughti.
Kana mukanga muchikurudzirawo vanoda kubatsira, zvii zvamungatarisira kuti vangabatsira nazvo?
Vana vacho they don't even go after grade 7. Havamboendi kana kuform 1 kana kuti kupi. Saka tinenge tichida kuti pavakwe maclassrooms akanaka.
Aiwa, maita basa VaShoko nemashoko nekurudziro iyi. Tinoimba kuti vateereri vachakwanisawo kunge vachibatsirawo.
Mazita tatenda, kana vachida kubatsira munongovapa runare rwangu.
Manga makateerera kuna vaGideon Shoko, vanove mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti musare zvakanaka vateereri, ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda jonga sezongo edi apera regaiti mbotarisa musore nawo zvakare. MDCT inoti ine urongwa hwekuita sarudzo dzemaprimary elections gore rino yakatarisana nesarudzo dza 2018. Vajoram Gumbo vanoti urongwa hwavo hwekupedza hondo kuMidlands Province mubato reZANU PF huri kufamba zvakanaka. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu. Tokusiya mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.
Thanks, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, June 4th, 2016. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. Thank you for joining us live from Washington. This is Gibbs Dube. Here are our top stories this evening. A church organization says Parliament has rejected its appeal to outlaw Zimbabwe's national pledge.
They are saying if we could give them the background of who is funding CVIZ so that they could consider the petition valid.
South African artists are set to release a play on Gukurahundi atrocities in Johannesburg.
We feel that it is our moral obligation as South Africans to advocate for our brothers who are in Zimbabwe.
And as usual, we'll focus on women's issues. Stay tuned. A church organization says Parliament has rejected its appeal to outlaw Zimbabwe's national pledge. Reverend Clement Zenda of Christian Voice International Zimbabwe says Parliament's response to their request to have the national pledge scrubbed is shocking.
They are saying we didn't necessarily meet the required standard for the petition to be debated in Parliament.
So what does that mean?
Yeah, probably they are saying we should add those prerequisites that they want, especially some kind of the standards of our organization. That's what they are specifically mentioning.
So what are they saying about your standards?
Well, they are saying if we could give them the background of who is funding CVIZ so that they could consider the petition valid.
Have you actually reacted to their request?
No, not at all. We haven't reacted because this organization is wholly funded by its members, meaning the Christian community in Zimbabwe.
And now, looking at the petition that you sent, really, what exactly were you demanding?
Okay, on the petition, we didn't mince our words. The petition is written away with the national pledge because we were not consulted enough when that pledge was introduced or imposed upon our children.
What did you want Parliament to do?
Okay, we want Parliament to debate that because we are not sure whether that thing went through a full parliamentary process, because it is ultra vires, it is against the constitution, it is against our freedom of conscience and worship in Zimbabwe. So we wonder how it may have failed through Parliament, if ever it did.
So at the end of the day, do you think that Parliament can actually come out with a law to block the national pledge?
They should, because this national pledge was imposed upon us with impunity.
That was Clement Zenda of the Christian Voice International speaking with Studio 7 from Johannesburg, South Africa. Speaker of Parliament Jacob Ndenda was not available for comment. Gukurahundi atrocities that reportedly claimed the lives of over 20,000 people in the Midlands and Matabeleland provinces between 1983 and 1987 have attracted a group of young South Africans who are set to dramatize the events in a play entitled Uloyiko or Fear Us at Hillbrow Theatre in Johannesburg on June 25th this month. The group, which has since launched a fund appeal to cover expenses for the play, says the purpose of it is to, quote, get the voices of the dead victims that are crying for help beyond their indecent graves and the voices of the surviving traumatized victims to be heard, end quote. Scriptwriter Yanga Mhluzi tells reporters Tandekele Mhlanga that historical ties between Matabeleland and South Africa compelled the group to stage the play.
We felt that it is our moral obligation as South Africans to advocate for our brothers in Zimbabwe. Hence, Zimbabweans, mostly in the Ndebele, with the leadership of Rigomo, they contributed in fighting apartheid in South Africa through the Zimbabwean army because they were in partnership with Umkhonto. So we felt that, okay, now they're in problem. So it is our chance to show Ubuntu and help them in fighting this. We see this as a tribalism. So we want to stop this and advocate and expose the evil of tribalism done by Kukura Hundi soldiers to our people in Matabeleland and Zimbabwe.
How did you research about this Kukura Hundi issue to ensure you come up with the facts?
I, as a script writer, I have interest in history. So I go to different websites. Firstly, I saw this Kukura Hundi thing in Bulawayo News 24. I saw one article. So that article gave me interest in researching more on what is Kukura Hundi and what is Kukura Hundi responsible of doing and what is Kukura Hundi doing to our people. So I found the information through the internet and reading some books and listening to music and some poets that are writing with the Kukura Hundi and the genocide in Zimbabwe.
Are you in touch with Zimbabweans living in South Africa and do they have an input in the play?
We are quite having a very good relationship with citizens from Zimbabwe whom are in South Africa and around the world. We are chatting via emails, WhatsApp, phone calls and SMS. We chat almost each and every day. They give their testimonials, they advise us in some stuff.
That was scriptwriter Yanga Mhluzi of the group Sipesake Youth Organization on the line from Cape Town in South Africa. In our usual Girls, Youth and Development show, this evening we have Nyarazo Mashawa Mwambe, Director of Tech Life International, and gender activist Tariro Mute. They are focusing on remarks allegedly made by a senior ZANU-PF official and lawmaker who is quoted by some media outlets as saying, at times women are to blame for being raped.
I do think that she was trying to say that women have to dress properly so that they don't attract men. But the question is, are all rape cases attracted by dressing, and is dressing justifiable for women to be married? What happened to freedom of dressing?
Can you come in there, Darido?
We're actually disappointed by those utterances. You know, Maroka is an MP for Rongo S. We look up to people like her. They're supposed to protect us. But when she utters such reckless statements in public, it leaves us to wonder if they really care about the rights of the young women and girls. You know what? It's not about dressing that can perpetuate rape. She justified rape, and she said that women should wear long dresses and should not wear short dresses. So we asked her a question in the statement that she wrote to the Daily News, asking her that our diapers ministers. Because we have cases of children being raped each and every day. But my worker says that I should wear long dresses so that she cannot be raped.
So I do remember that Vice President Honorable Mnangagwa at one point said women should be allowed to wear what they want. And the freedom that this country has is also for women, the freedom of dressing. And also I remember at one point I was on record saying we do see men always wearing, you know, walking around with their chests bare, and women never, you know, go to men and start harassing them. How does that all fit with the issues of freedom of movement, freedom of dressing, the rights, you know, all the legality, as well as a member of parliament who's supposed to be promoting legality issues, and we see her seeming to be promoting criminalism.
What's your response to that, Darido?
I think that, you know, members of parliament, most of them are confused about the laws. They don't know the laws. They should just sit down in parliament and discuss some of these issues about the rights of women. Because if one of them says one thing and the other one says the other thing, then you tend to wonder if they really discuss these matters. So there should be a law, and they should be guarding to this thing. Because most of them, most of the laws in Zimbabwe, they're not really aligned or tally. One law is saying this, and another law is saying that. We can give an example.
But
the
issues of violence, Tari, before we even go to the alignment of laws, just the issue of a member of parliament promoting violence, and because violence against anybody is criminal, or violence against any person can never be justified no matter what. Even if somebody got robbed and they got stripped, are we saying the men should jump ahead and rape that and it's okay? Because the member of parliament is saying women should dress, wear long dresses and actually be raped properly in long dresses.
You know what, those statements can actually perpetuate violence against women.
That was Nyaratso Mashamombe, director of Take a Life International, an organization fighting for the rights of girls and women, and gender activist Dariro Mote. When unable to get a comment from Sarah Mahoka, a ZANU-PF lawmaker who was said to be busy attending to party issues. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
Combating air pollution in North India was the focus of a recent workshop in Lucknow, India, conducted by the U.S. Embassy. The program was part of a series of workshops held in New Delhi, Chandigarh, Jaipur, and Lucknow last month. The workshops are organized by the RTI International in collaboration with the Indian Institute of Technology, Delhi, and support President Barack Obama and Prime Minister Modi's commitment to disseminate information on air quality to city dwellers so that they can take action to reduce their exposure to harmful air pollution and to enable policymakers to implement strategies that reduce air pollution in cities. The objective of these workshops was to provide a forum to initiate and strengthen collaboration between U.S. and Indian air quality experts, consider best practices to combat air pollution in North India, and build consensus and strategy for follow-on action. About a dozen U.S. policymakers, world-renowned scientists, and industry sector experts participated. The workshops included presentations on the health effects of air pollution, impact from industry and their mitigation efforts, and air quality management through policy. Others focused mostly on group discussions and breakout sessions and ended with a panel discussion aimed at developing a workable strategy for tackling air pollution in North India. Jonathan Kessler, Director, North India Office, U.S. Embassy, New Delhi, opened the proceedings in Lucknow. He said, in countries like the United States and India, action comes when people understand the level of pollution they are exposed to and the health effects that result. For someone who cares about air pollution, the past few years have been an exciting time in this country. The United States is proud to partner with India in promoting cleaner air for India, the South Asia region, and the world.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
It's now time for the Women's Forum.
Welcome to the Women's Forum, a forum where we look at issues affecting women. I'm Marvelous Mshanganya Huye. Tonight, we're gladly joined by Linda Masarira of Zimbabwe Women in Politics Alliance, who, with other activists like the Zimbabwe Activist Alliance, are staging a protest where for 16 days they will be occupying Africa Unity Square. Welcome to the Women's Forum, Ms. Masarira.
Thank you very much.
Tell us, what motivated you to start this protest?
I am not immune to the problems that Zimbabweans are facing. You know, sometimes when people look at us, they think that our lives are rosy as activists. But we're also facing challenges. The main challenge that has moved me to come and sleep in the cold is that my children have been chucked out of school. My children are not going to school. And I said to myself, if I keep quiet, what happens to me? I got fired from NRZ last year. They haven't given me my money. I've got nowhere to start. There are no jobs, et cetera, et cetera, et cetera. And then I'm thinking to myself, if I just keep quiet and sit back, am I building or destroying my children's lives? And I said, God, give me courage. Why don't I use the courage that I have for the benefit of other Zimbabweans who are voiceless? We have been staying in Africa Unity Square for the past days. It really hasn't been easy. It's winter time. It's cold and all. But we have our grievances, which we have realized that we really have to take action so that the government can address these issues that are affecting the average Zimbabwean. You realize that the average Zimbabwean is living a very deplorable life. Basically, no medication in hospitals. There are no jobs. There's no cash in the banks. and the cost of basic commodities is slowly rising again. So these are situations where we sat down as activists and say to ourselves, we are heading back to 2008, and everyone is just quiet. What do we do to reshape our destiny so that we don't go into that critical situation again where we will suffer? And then we decided that we have to make our demand heard and demand answers from the government of Zimbabwe, which has dismally failed to cater for the welfare of Zimbabwe.
But we saw a similar protest by activist Itai Dzamara Polter when he was abducted. Are you not scared for your lives?
We are not scared. Why should we be scared of freedom? Because we are suffering and we have had enough of suffering. You realize that the majority of Zimbabweans are not working. They are unemployed. They are living in misery. They are living a life of hopelessness and helplessness. That is why suicide issues are on the rise in Zimbabwe right now. People just cannot stand this life anymore. And we are saying to ourselves, if we keep quiet, are we doing justice to ourselves? Are we doing justice to the next generation? Are we doing justice to our children? We can no longer keep silent when the government and the elite keep on looting money from our banks and our system by their correct activities, which are reported in the media every day. Whilst the average Zimbabwean is suffering, many school children fail to register for ordinary level exams this year because their parents are either not working, or if they are working, they don't access money from their employer because the employer has been paying salaries, or there is no money in the banks. We are facing a situation where this current youth generation is a lost generation because there is no hope, there are no jobs in this country. We have to get to a stage where we engage this government so that they tell us the way forward and where we are going as a country.
And then after the 16 days of occupation, what next?
What we're doing right now, we're drafting a petition to the government of Zimbabwe. Their response to our petition is what will determine our next move.
Are you facing any challenges as you try to make your views be heard?
The challenges we're facing is it's really cold, considering that it's winter. And the other challenge we're facing is that the city council, which is failing to provide water in high-density areas from the days we started occupying Africa Unity Square, where they are actually watering this place with more than 200 liters of water a day. They're practically flooding the place so that it's always moist. And that scenario, in the early hours of the morning, it's really cold in here. And when we occupied this place, we had contributed money for food and firewood and all. And we are now practically running out of money, because this is an initiative that we started trying to raise our concerns on behalf of all Zimbabweans, because we realize that we can no longer keep on living in black oppression in our own country, which claims to be a democratic state, yet the masses are suffering. This is a fight for justice, political and economic justice. We have to join hands and fight together for a better Zimbabwe, a Zimbabwe we want, a Zimbabwe we are free and happy, a Zimbabwe that we are comfortable, where we do not live in destitution and abject poverty. I'm also appealing to other civic organizations to come and join hands so that we can make a bold statement to the government of Zimbabwe that it has failed. We need solutions now.
Time is not on our side. Thank you very much, Linda Masarira of the Zimbabwe Women in Politics Alliance, for having been our guest here on the Women's Forum, a forum where we look at issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
Thanks very much, Marvelous Mhlanganyahuye.
sekulu banolila.
That's the music of Solomon Skuza coming to you from the Voice of America in Washington. Now to recap today's top stories. A church organization says Parliament has rejected its appeal to outlaw Zimbabwe's national pledge. And a South African group is set to release a play on Kukurahundi atrocities. That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele with Chris Gande. This is Kip Stube in Washington, D.C. wishing you a pleasant evening and a very, very good night.
Siyabonga Kips Dube. Siyalambulela umsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhla ka 4 Nhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izisebenzi zikamanisipala wedolobho leHarare esezilenyanga eziyisithupha zingaholi sezize zaqala ukuthola iholo lazo.
Emakhampani akusela, akusela muntu obhadala irenti. Kuyakufuze isinike igrant. Bafuna ukusinika ngo-1996 up to this day. Abazange bake bayezulu.
Kambe kungaba lo manyano wamabandla agoqela LMDCT eleZimbabwe People First, umkhokheli kungaba ngubani? Kwezemidlalo, kwazalwa nkomoni emdlalweni wenguqu wenkezo ye-Africa Cup of Nations phakathi kwama-Warriors leMalawi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izisebenzi zikamanisipala wedolobho leHarare sezilenyanga eziyisithupha zingaholanga sezize zaqala ukuthola iholo. Kodwa kayisizo zonke esezithole iholo njalo kaziphiwanga imali yazo yonke. Wayengusibalukhulu waleli dolobho umnumzana Dendai Mahachi wayengomunye wabosibalukhulu bamadolobho ezwekazi le-Afrika abathola imali eningi kakhulu eyizinkulungwane ezilitshumi lantathu i-13,000 ngenyanga ngomnyaka ka-2009. Kodwa usaphethe isikhundla zikameya waleli dolobho umnumzana Peter Moyo utshele Studio 7 ukuthi udubo lokusilela kwemali lwaqala kudala kakhulu.
Into eyenzakalayo abantu kufuze bazwisise, especially izisebenzi ze-City of Harare. Sesiya kuma-election laphayana ngo-2013, umntu we-local government wakubona kufanele ukuthi khona ayesule izikwerede ebantwini namakhampani abo bona. Basebezikhiphele izikwerede leziyana, basithi i-City of Harare inezikwerede. Abazange bakhiphe izikwerede lezo i-City of Harare eyayilazo ebantwini. Ifunda ku-government izimbura iyabuya iyaganisha i-akhawunti ye-City of Harare. Yinto yakuqala abantu bafuze bayizwisise yona lezo ukuthi i-City of Harare yakhiwa iku-red, ayisiyo i-City of Harare yonke. Ama-local authorities wonke eZimbabwe abanye abantu basesibisebenzi yama-state ukuthi izikwerede lezo ziphele. So izisebenzi kufuze bazwisise khonokho. Okwesibili, amakhampani avalile eZimbabwe akula khampani, akula parastatal, akulani. Abantu labo yibo ababhadala ama-rent ukuthi khona sibhadala abantu imiholo yabo. Amanzi anefuna ukuthi khona alungiswe. Amakhampani akusela, akusela muntu obhadala irenti. Imente kuyakufuze isinike igrant. Bafuna ukusinika ngo-1996 up to this day. Abazange bake bayezulu. Siyazizamela thina ngokwethu njengoba nibona ngathi siyadvertise ukuthi khona abantu kade beliselwa amana singenamasenzi aya ama-chechi okwakha ayanibi amashawu babuye bazothenga. Sesizamile kade sesibhadele abantu abatisi. Siyazama ukuthi khona siyenze khonokho. Kodwa ama-trade union ngabe-politics sebenza i-politics at the expense yabantu abazindlala bengakwazi ukuthi khona udubo lwavela ngapi.
Pho manje njengoba usithi bakhona ababhadelweyo, abanye bayabhadalwa nini? Njalo nxa bebhadalwa babhadalwa enyanga zonke lezi kumbe ingxenye?
Asisoze sikwanise ukuthi khona siba
siyabhadala imali yonke siyadinga imali njenga 20 million singayithola ke yona leyo siyabhadala 2 months sifanele sokuma form sibili amagrade sazisasuka ku-grade 9 from grade 16 to grade 9 njengoba abantu bekwazi ukuthi kuthiwa unkulunkulu sibili yena ozibambileyo u-town class ku-grade 1 so sesibhatalele sazisasuka ku-grade 9 so ngeviki ezayo inethemba elokuthi kuyabe sesiqedile inyanga umuntu wonke ngenele kwenye futhi sipenda khonapho sesingene khonapho khonapho saye 2 months siyazizamela thina ngezethu indlela ezokubona kodwa singabhadala njani aba.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo osaphethe isikhundla sika mayor wedolobho leHarare ubekhuluma icingweni le studio 7 ekhona le eHarare. Amabandla ambalwa asayine isivumelwano sokusebenzelana kukhetho oluzayo olomnyaka ka-2018 kuyona le iviki esanda kwedlula. Kodwa amabandla abalisa le People's Democratic Party elikhokhelwa umnumzana Tendai Biti, ele MDCT elikhokhelwa umnumzana Morgan Tswangirai, lele Zimbabwe People First elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru kawangenanga kumanyano lo. Sixoxe lesikhulumeli seZimbabwe People First umnumzana Rugare Gumbo saqala ngokumbuza ukuthi ukumanyana kwamabandla ezombusazwe lokhu ukubona njani.
Hayi into enhle kakhulu thina sifuna njengani i-coalition i-right. Ngoba ukuthi manxa sifuna ukuthi siphumelele simele sibambane njengama opposition parties ukuthi khona silwe lo mdala lo le mhlangano wakhe. Lokho siyawukhangela kakhulu ukuthi into eqadakileyo yona le.
Kodwa kwakathe sikhuluma selike la khuluma labanye yini kumbe kule sikhathi elikhangelele ukuthi lizahlala labanye likhulumisana?
Iye, kule sikhathi ezabuyayo sizahlala phansi sivumelane ukuthi izinto esizifunayo uma kulawa amanye amabandla yilokhu lalokhu lalokhu lalokho. Hayi, kodwa ukuyenza ukuthi babambane into enhle. Thina sizabuya lathi sikonsolidate indawo yona leyo, kodwa you know right.
Sesike sezwa abanye besithi nxa kuyukuthi kungaba lokubambana oyamela khokhele ngumnumzana Tswangirai, lina indaba yokukhokhela leyi liyithatha njani?
Azizoze zikhuluma into lezi singakafiki esikhathini esokuyenza zonalo izinto. Manxa esikhathi sesifile sizavuzana ukuthi omele asikhokhele ngubani la. Andiyabona. So azoze zi-prejudge ukuthi ozaba khona ngutswangirayo, ozaba khona ngumamduru, ozaba khona. Kodwa thina njengebandla lezimfest siyabe sifisa ukuthi upresident wethu olidayo.
Kanti lona ilanga ele-Congress elokukhetha inkokheli selibekiwe yini phansi?
Hayi, kasebenzi phansi ngenxa yokuthi sake silungise salilungisa siyaliphela njengensuku zonke ukuthi banqakule program siyaliphela. So kathesi asikayenzi lokhu sivuzana sidinga ukuthi into zikazihambisa njani.
Hello ke ngumnumzana Rugare Gumbo isikhulumeli sebandla leZimbabwe People First ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni sikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana nelami usithandekile Mhlanga. Namuhla sihlaziya udaba lwempahla zokusebenzisa nxa owesifazana esesikhathini ama-sanitary pads wona angatholwa lula ngabaswelayo. Sixoxa nonkosazana Lindile Ndebele, umqoqi wogatsha lwe-Girls in Control, unhlanganiso ebona ngokuhlanzeka
ANSV, i-water sanitation and hygiene wash. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo. Umkhankaso wethu usuhambe kabanzi, usabalele ilizwe lonke. Esikubonayo emaphandleni ukuthi sadinga imbali yokuya esikhathini, kwatholakala ukuthi amantombazana ayahlupheka, sibimo sokuyisikhathi basebenzisa noba yiphi idinga, basebenzise noba isithi isikhiphe esisekhaya. Kodwa sasesifika lohlelo lokuthi uyazithungela usebenzisa ilembu lebe labantwana okuthiwa yifulisi ngoba libuthakathaka, ingesitha kamama iyenza ihlale i-right. Sithi nxa ke sithunga sikwenze kube lokuthi kuyevamba emikheni kankazana, kube njengayena leyana esilithingayo. Kube sokuthi nxa sithunga futhi khona phana singafaka kube kuthathu amalembu efulisi, siyafaka lelembu lela abantu abaningi balibiza lesithi yizambi. Amalembu lawa awungani ngawokuthandela yile esilifaka ngaphansi, esesiqina ngokufakela esithi i-waterproof material, besithi ilembu elenza kungachitheki. Ngobona umdubo esasesilubondeke ukuthi ezikolo abantwana okubalovisayo bayangcolisa izigqoko zabo zesikolo, so kungafakwa-ke lokhuyana okusaplastiki, hhayi umuntu utshona nje ezicele funda. Kodwa into eqakathekileyo sasesinganzekela futhi okunye ukuthi kumele bafundise, ngoba awutholi usequ lokhu ufake okukodwa ukuthi abe kwathi isikhathi sami sokuyatshintsha yileli, ngingatshintsha kumele ngenze so. Nakungokulahlwayo ngulahla laphana. Ye, lokho okulahlwayo sasesikhankasa ngokuthi kufakwe omachisa ngesilungu kuthiwa ngama-incinerator, ukuthi kuzabe kutshiswa balamabhini ema-toilet abo bebe befaka ntambama-ke sokutshayisiwe besokutshiswa. Ezinye izikolo sezidinga abantu ezibabhadalayo babatshise nayo. Okunye njalo sananzeka ukuthi imvuyane ngabanye yokutshisa khonoku kuphela izaba leye vele njengaleleyo ebenza ukuthi kungabi kuyenyanini into emangalisayo. Sasesithi yonke idoti kumbe liphephe liphuma eklasini akuye kutshiswa khona phana, kwenza kube lula ukuthi kubhebhe. Kuthi-ke laba abayawasha sasesithi ngokuyikhwamana lakho kule waterproof material ukuthi angachukachuka kancane afake isikhwameni sakhe uyakuyahlambulula ngikhaya, kungazange kube kuphuma omnuko eklasini kumbe kube njani. Okunye njalo esakunanzelayo ukuthi abantwana babesiwa ngabe yesikolo angabi khona ongabancedisa nase behlelwe yikhona ukukuzingcolisa. Sasesikhankasa-ke ematitsheni safaka labesidinga ama-school metron ukuthi umntwana lo mntwana sekwathi nxa kunje okugcinayo okuthengwe i-school development committee kuhlala kuteacher Luzwane, ungambamba ngithi isikolo mthatha khona phana. Asefunda ukunanzela labana abangani bayaswela ukuthi hayi-ke labo kwezinye izikolo zafika ukuthi sebephiwa-ke nyanga zonke. Ngathiwa athungiweyo athunge iklabhu yamankazana kumbe kaphiwe lawa athengwe i-SDC.
Lapho okutshiswayo kutshiswa ngomlilo yini njalo akuphambanisi ezempilakahle?
Hayi, abasidingela enye inkampani okuthiwa i-Fieldcraft etholakala eJibhilini eyabuyayo lapha yasale i-SNV labezempilo. Abezempilo baze bavuma ukuthi yele iye ngasebenza ezikolo elomphongolo nje okumele ikhangele ngapho umoya nxa uvela so lithiswe ngalindlela okumele othisa yabe gqoke lokhu. Ungafaka amaphepha lawana wesikolo iwasencedisa nje sokuzithela lezizo ezibhonge emagakathini nokunye lokunye, hayi kuyazithela nje qhu kube lo mlotha nje oziphumelayo phansi nje kungasibi indaba zalo.
Ukuzambuzi-ke
sasini uma singafundisa isikolo siphinde sithene labobhilida ababesakha ithoyilethi elebizo ithoyilethi okuthiwa ingumngane wenkazana, ngoba amankazana hhayi sithi bona nxa bephuma ethoyilethi kwesinye isikhathi nxa betshintsha lokhu abakutshintshayo bayabamba bafisa ukugiza. So leyo toyilethi ile tanka phakathi usageza izandla zakhe phakathi aqede yonke into yakhe phakathi uthi ephuma nje engaseko, kube sokusiba-ke lezigubhugiya lezi ezomuntu wonke nje ozabe geza phandle. Njalo sawenza aba bantu ngoba babesithi bona kabayehluleka ukuthibilika phakathi ngoba ukuthi kuyenze futhi angani athandwa ngamankazana saze sayafaka lezi buko nje ukuthi engcene akhangele ukuthi kambe yirayithi yini, ngoba kwesinye isikhathi labantu abasebenzisa uthinda abesithinda lungakunamathela abafana bahle beyibona so uyathibilika athibilike azikhangele konti hhayi uthinda lunginamathelanga yirayithi azokuyilinto ayifunda nje laba.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Lindile Ndebele, umqoqi wogatsha lwe-Girls in Control, kunhlanganiso ebona ngokuhlanzeka e-SNV iWash. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo lapho esizakhangela khona indlela induna zomdabu lazo esezingenele kulolu daba ukuthi zincedise amantombazana ukuthola lolu sizo. Olivalelisayo ngusithandekele Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga ke sithandekile Mhlanga ubelelanga lehle. Ngokwezemidlalo lamhlanje iqembu lomdlalo wenguqu elimela isizwe lama Warriors lizadibana lele Malawi kusasa emdlalweni wenkezo weNations Cup enkundleni yeNational Sports Stadium. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Bakhumbula ukubana badlala lomdlalo leqembu leMalawi. IMalawi yiwo ke ama Warriors aqalise nawo, sakhumbula ukubana kube lohambo lungathi luke lwaba nzima lapho baze bafika khona eMalawi behamba ngebhasi kulokubana baphaphe. Kodwa siyananzelela ukubana bafika banqoba khonabi nge-2-1. So abantu abaningi bakhangelele ukubana mase belapha ekhaya bazayenza kakuhle ukubana benqobe. Ngiyazi abaningi bakhangelele ukubana edlale kakuhle ama-Warriors, njalo iqembu elinjengegini lehluleke ukubana linqobe kundeni lidraw leleSwaziland khonale eSwazini. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukubana ama-Warriors ezidlale lo mdlalo wabo engelandaba nokwenzakala kwezinye indawo. Ngakho-ke sikhangelele ukubana ama-Warriors anqobe wonalo umdlalo abazawuthi bawudlale beMalawi ukuze belungise amathuba abo abe mahle ukubana beye khona e-AFCON.
Bhula Sangoma, ubona ungani kuyaphuma njani?
Ngokubona kwami uzakhumbula ukubana phambilini sike sakhuluma sathi izanqoba iZimbabwe 4-0 khona iNational Sports Stadium lakanye yakwenza lokhu. Lakhathi esisikhangele ukubana mhlawumbe lingakwenza linqobe nge-3-0.
Hello-ke ngumuzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo bexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Yeah. Yes, we know the thing, but some of the DJ them in the wrong thing are the truth, you know. Yeah, them love the criticism, man. What the kind of criticism, you know? Propaganda upon one another, boy. MV is the barber that do, you know. And let's unite, is it? Boy. You see, them just talk about this and talk about that. Talk about past it and go fast. You know,
isilo ke lapho uTiger esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje ingoma ethi wayona What a Thing Tiger Talking. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Izisebenzi zikamunicipal wedolobho leHarare esezile nyanga eziyisithupha zingaholi sezize zaqala ukuthola iholo lazo. Kambe kungaba lomanyano wamabandla agoqela ele MDCT lele Zimbabwe People First umkhokheli kungaba ngubani? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilani.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.